Vaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump nasi vatambira zviri pamutemo kusarudzwa kwavo semumiri webato remaRepublicans musarudzo yemutungamiri wenyika ichaitwa muna Mbudzi.
I proudly accept your nomination for President of the United States.
Ndinotambira kundisarudza kwamaita kuti nditungamire bato musarudzo yemutungamiri wenyika.
Aka ndeke kutanga vaTrump vachitaura kubva zvavaedza kuurayiwa nemusi wemugovera naThomas Matthew Crooks kuPennsylvania. Crooks akabva apurwa nemapurisa akafa. VaTrump vataurawo nezvekuda kuurayiwa kwavakaitwa vachiti zvinhu zvinorwadza zvakaitika kwavari uye havadi kuramba vachizvitaura. Vati vakapfuurwa panzeve yekurudyi vachibva vatanga kubuda ropa. Vati pavakanzwa mabara achirira nekuvapfuura panzeve vakati,
"Wow, what was that? It can only be a bullet." And moved my right hand to my ear, brought it down. My hand was covered with blood.
Iri ibara chete pandakasimudza ruoko rwangu rwakange rwazara ropa.
Vatenda vanhu vachengetedza veSecret Service nekuvadzivirira kwavakaita kuti vasapfurwe. VaTrump vativo vari musarudzo kuti vabatanidze nyika yose yeAmerica. VaTrump vakaziviswawo kuti vakasarudzwa vachadzinga vanhu vose vasina magwaro ekugara muAmerica zviri pamutemo.
We want people to come into our country, but they have to come into our country legally.
Tinoda kuti vanhu vauye munyika medu, asi vanofanirwa kuuya zviri pamutemo.
Izvi zvashorwa negweta rinorwira kodzero dzevanhu richishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie.
Ya, mashoko aya mashoko atingati akashama zidwo zevaTrump vagara vachisikamwa nekuva neyatingati pashugo hard stance paimmigration. Nango pavanga vari presidendi pasecond term yavo vaitopromisa izvozvo zvokuti vachadzinga vanhu vanenge vasina mapepa, vanenge vari kana macriminals and all that stuff. But it was about the immigration by election, you know, it's a very hard topic. Saka ndona sekuti kutaura mashoko avo ikakudawo kuti vawanewo mavhotsi kubva kune vamwe vanhu vasiri kufarira zveimmigration muno muAmerica.
Vataurawo nezvekuendeswa kwavo kumatare nemhosva dzakawanda dzavari kupomerwa vachiti zviri kukonzerwa nevebato remaDemocrats vari kuda kupinza zvematongerwo enyika mumatare. Izvi zviri kurambwa nemaDemocrats achiti munhu anotongwa nemhosva yake pasina kutarisa kuti wabuda mbamani. Vamwe vataura pamusangano uyu vanosanganisira muvhangeri vaFranklin Graham avati Mwari ndiye akapa kuti vaTrump vapukunyike nepaburi retsono pavakapfuurwa. Aimbova mutambi wewrestling Hulk Hogan ndemumwe ataurawo pamusangano wanhasi achiti vaTrump igamba. Asi kunyange vaTrump vange vachitambirwa nemufaro, zvinhu hazvina kumira zvakanaka kubato remaDemocrats, uko vamwe vave kuti nekuda kwekukegura mutungamiri wenyika vaJoe Biden vave kufanira kuenda pamudyandigere vosiyira mumwe munhu kuti akwikwidzane navaTrump. VaBiden pari zvino vari kumba kwavo kuDelaware kwavari kumbozorora sezvo vakabatwa nechirwere cheCovid-19. Asi vari kutsika madziro vachiti vanokwanisa kukwikwidzana navaTrump votungamira nyika kwemamwe makore mana.